Zvichitevera kubuda kwevideo inoonekwa vachikomba vachirova pamwe nekudyisa madzimai aya mhiripiri. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Mowanikwa vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nezvakaonekwa muvideo iyi uye vanoda kuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Amai Mowanikwa vati kunyange hazvo komisheni yavo isingakurudzire kuti vanhu vaise mitemo mumaoko avo inoshora zvikuru zvakaitwa navachikomba. Amai Mowanikwa vati vachikomba vaifanirwa kunge vakaenda kumapurisa mushure mekunge vabirwa, kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo vachiranga madzimai aya. Amai Mowanikwa vati vachikomba vakapara mhosva yekurova madzimai aya, nokudaro vanofanirwa kusungwa nemutemo yenyika.
SeZimbabwe Gender Commission tinoti hazvibvumirwe tora mutemo kuisa maoko kana wakanganisirwa kana kuti uchiona kunge wakanganisirwa. Ingadai vakamhanarira madzimai aiva inenedzera kuti vavabira nekuvadyisa mhiripiri nekuvarova. Temo yemuZimbabwe haibvumidze kuita inonzi assault, zvisinei kuti ndiani ari kuita nyange ari kuitirwa. Saka tinoitora zvakare seGender Based Violence inove zvakare mhosva. Mhosva haigadzirwe neimwe mhosva.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Ronika Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai aya. Amai Mumbire vati havakurudzire kuti vanhu vabe, asi kana izvi zvaitika pane nzira dziri pamutemo dzingadai dzakatevedzerwa navachikomba. Amai Mumbire vati vanotarisira kuti mutemo ushandiswe zvizere pana vachikomba.
Nekuti kune nzira dziri clear dzakanyatsojeka dzinofanira kuitwa kana munhu achinge akanganisana nemutemo. Ndozvaifanira kuitwa apa. Pane kutora shamu vachirova madzimai, pane kutora mhiripiri vanhu vachidyiswa mhiripiri, asi munhu wose anofanira kudya mhiripiri. Vamwe dzinotovakanganisa utano chaivo. Saka chiitiko ichi hachisi chiitiko chatinofara nacho. Chiitiko chokuti mutemo, tinotarisira kuti mutemo ushande pamunhu akaita izvi.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vapatetina masa vashoropodza zvakaitwa navachikomba, vachiti mapurisa anofanirwa kuita basa ravo kana paparwa mhosva, zvisinei kuti ndiani apara mhosva iyi. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Svatayo vati sebato vanoshoropodza kushungurudzwa kwemadzimai nenhengo yeZANUPF iyi, vachiti nyaya dzekuba dziri kukonzerwa nekutadza kutungamira kweZANUPF sezvo vanhu vasina chikafu chakakwana.
Zvinhu zvinofanira kuti zvimiswe munyika medu, these type of abuses. Tinoda kuti tiremekedze madzimai edu, tiremekedze vanhukadzi sevanhu. Inyaya yekutadza kutungamira nyika kuri kuita pati yavo inoZANUPF yakabira maelections muna 2018. Ndonyaya yaita kuti madzimai aya afunge kusunza.
Mumwe wemadzimai akadzidziswa mhiripiri nokurohwa navachikomba, amai Lucia Mburuma, avo vane pamuviri pane mwedzi minomwe, vanoti kubva pavakadzidziswa mhiripiri navachikomba vari kurwadziwa zvekuti vari kufunga kuti nhumbu yavo ingangobva.
Ndikaona pane 7 months pandakadzidziswa mhiripiri ndakarwara kuti unge ndikadya mushonga ndakutobva nhumbu yacho.
Amai Mburuma nemamwe madzimai manomwe vakaonekwa vari mumunda wavachikomba vachifufura chibage. Pavhidhiyo yakatanga kuonekwa neveruzhinji nemusi wechitatu, madzimai aya anoonekwa achirohwa navachikomba pamwe nekutanga vadyiswa mhiripiri vasati varohwa. Mumwe wevakarohwa musi uyu, amai Posia Atoni, vanoti manyepo kuti vaiba chibage asi kuti vainhonga chibage chainge chakadonha pasi mushure mekunge chibage chemumunda uyu chakohwewa. Amai Atoni vatiwo pavakaridzirwa kuti vanhu vakawanda vakatiza, ivo ndokuzonzi chibage chainge chasiyiwa nevanhu ava chainge chiri chavo.
Ndakasvika sana zvona mune vanhu ndozomusikona vadarati vatapinda kumunda mama vatozarova setichipinda tasina nguva manhingi ndotanhonga chibage chatotinhonga chishomanani ngwari yedu inorwa yachi kavamotobeki vatahwanda. Sasukuta kano kadari kwa nakumiru kwa kule kwa tizi wa wangu. Tuna tukamba taka wanda kwa nga chiu. Nifu wa shika makadari wa wariga futu. Karuma seri kwa hivu kwa nga wanda kwa. Nga budai budai. Mutu wechi budai budai. Nga tabudai. Nga chiru kwa.
Pata bunza kutisei wa sina kuno mangaranya ii kumapurisa amai atoni vati wakachikasezu wa inge warowa uye kutivai zonzi wa inge wa inderei kumunda wimunu
aa sika ungocho wa uja sizwande kase taro wa udara wana unye wada nungu pera pa sika na mapurisa yuko ni mainda sebi sabi chumuridu nisho teka ungocho wa
wachikomba wabuma kuti wakarowa ni kuchigisa mazimaye aya meripiri wakiti wa inge wa shatiriskwa ni kubiru wa chibage ni batatisi mumunda wawo Vasikomba vachiwawa na kuenda kumapurisa nekuti hapana zvazvinoyamura sezvo kumapurisa vanhu vanenge vaba vachibhadhariswa mafaindi emari shoma kudarika kukosha sezvavanenge vaba.
Mapurisa acho kuendesa unobva mumasara mudhambi izvo vanotiwa faini yechibage. Ndama chungwe ndati so many people wate ndi sakuna polisa mapoteto zindi no biru wati nita stiu
kujanga hazo paine vanhu vanonzi vakaenda kunobvunduruza madzimai aya mushure mekubuda kwevhidhiyo vachirohwa mutauri wemapurisa mudunhu rematunaland west assistant inspector Ian Kowera vati havana ruzivo parizvino kuti pane mapurisa akanobvunduruza madzimai aya nyaya yekurohwa nekudyiswa mhiripiri kwemadzimai aya navachikomba yakatanga kubuda nemusi wechitatu pavhidhiyo yakatenderera pamawhatsapp izvo zvakapa kuti vanhu vakawanda vagunun'une zvikuru nezvavakaona pavhidhiyo iyi ndakamirira studio 7 kulions den ndini nunurai jena